Aha, anani gashema unoita rejoice. Uri shamwari pabudiko. Dzimwe nguva nonisiya ndisisina choice. Ndombozvifunza uri munoiko.
Iya famana vasinyisa zvaiyo. You have my respect.
Whoa. Hey.
You have got my real friend.
Hey. Avasivese vashamwari anofila sorry pauno rwadziwa no. Nakama una mashamari agadaru wake slips na imbove nao.
I hope song we and I meja shika munzeve zao. Iwe pasi nao.
Maoko mdenga kana une shamari. Inukuda tenda mwari.
Wa success hae jeshu mwazifungwa. Rudo wake rwakabura segungwa.
Anuziwa chinonzi loyalty.
Stranded, anongo kuda, rudo rwake rwakakura sezhuva.
Inogona kuita song isina basa, shamwari yakavimbika kwauri ndoine basa. Pazvinooma faka kurasa, nyangwe zvaunoronga kuvanhu hafambe achisasa. Anokudza idi nyangwe zvichirwadza, pane anokudza manyepo achikufadza. Anenge achikusapota kana watadza, ziva kuti hauna shamwari ndaramba nada. Paunofoira iye zvinotomurwadza, nyangwe kushupika kwako kunomunyangadza. Kana une shamwari, inokuda tenda mwari.
Wa success, aite zvimwe zvifungwa. Rudo rwake rwakakura segungwa.
Anoziva chinonzi loyalty. Anokuda usina mari.
Uri pastranded, anongokuda. Rudo rwake rwakakura sezhuva.
Shamwari aiwadziwe nekubudirira kweshamwari. Shamwari aitaure business reshamwari. Shamwari aitore mukadzi weshamwari. Kana une yakadaro ngwarira inokuendesa kumochari. Shamwari inotungamidza respect. Iyo shamwari inoti ukarwara ndiyo inomhanya kusejari. Shamwari inongobatika panguva yaweta mari. Kana uine anodaro ziva kuti hauna shamwari. Aha, anani kachema unoita rejoice. Uri shamwari pabudiko. Dzimwe nguva nondisiya ndisisina choice. Ndombozvifunza uri munoiko.
Maoko mudenga kana une shamwari. Inokuda tenda mwari.
Wa success aite zvimwe zvifungwa. Rudo rwake rwakakura segungwa.
Anoziva chinonzi loyalty. Anokuda usina mari.
Uri pastranded, anongokuda. Rudo rwake rwakakura sezhuva.
Avasivese vashamwari anofila sori pauno rwadziwa no. Vamwe vacho ikanda chete rakapfava asi vakaoma moyo. Maoko mudenga kana une shamwari. Inokuda tenda mwari.
Wa success aite zvimwe zvifungwa. Rudo rwake rwakakura segungwa.
Anoziva chinonzi loyalty. Anokuda usina mari.
Uri pastranded, anongokuda. Rudo rwake rwakakura sezhuva. Nguva nondisiya ndisisina choice. Ndombozvifunza uri munoiko.